kutaura kwandirikuita kudai vamadzore vatotogwa nemotikari yamapurisa iri kuenda navo kubhinjura uko kwaari kupomerwa mhosva yekusoropodza mutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Vari kunzi vakataura mashoko ekuti kudii?
Mashoko avakataura handisatonyatsomanzwa zvangu, asi mhosva ndiyo yekuti vamadzore vari kunzi ndivo vakataura mashoko anosoropodza mutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Zviri kunzi zvakataurirwa kupi izvi?
Izvi zvakataurirwa kumbire kwanga kune rally yemayuthi eMashonaland Central, kwavakanoadresa rally iyo yemayuthi vachikurudzira mayuthi kuti varegiste kuvhota, vatsigire vatsvangirai uye vanovhota mufesarudzo kuti tinge tane hurumende nyowani muzimbabwe.
Saka ari kuti akanzwa vachitaura mashoko aya ndiani?
Mapurisa atinoti vasori vano vasingapfeke mayunifomu.
Saka imi munoona sei imi kusungwa kwavamadzore uku?
Kusungwa kwavamadzore kunotikatyamadza zvikuru. Munoziva kuti vamadzore vachangobuda mujere kumavango munyusha vachishungurudzwa. Zvinoratidza kutya kwezanupf, kutya utungamiri hwavamadzore kunyanyanya kune vechidiki, neinspiration nemotivation yavari kupa kumayuthi emuno muzimbabwe, nebasa guru ravari kubata vamadzore vachikampena kuti baba Morgan Tsvangirai aite president Zimbabwe. ZANUPF yaona kuti ndiye munhu ane simba neungwaru hwekutungamira vechidiki vachiinda mberi kuti vavhotere Morgan Tsvangirai tishandure hurumende yeZimbabwe, tinge tine hurumende nyowani inotungamirwa nababa vatsvangirai. Kutya kwezanupf.